A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from The Voice of America on Friday, December 23rd, 2016. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kips Dube.
And tonight on Live Talk, we want to talk about your Christmas and New Year holidays.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-6065, 13860 and 15460 kilohertz shortwave from Monday to Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voaindebele.com and www.voashona.com.
Once again, thanks for joining us, and you are listening to Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about your Christmas and, of course, New Year holidays.
Christmas here is a legacy left by Europeans, but it is one Zimbabweans have embraced wholeheartedly, whether as a religious celebration or simply as a festive holiday.
But of course, for most Zimbabweans this year, the economic collapse of what once was a regional basket and food exporter has left millions dependent on international handouts. Christmas for many is looking bleak since there is no cash, and many workers, Gibbs, have also actually not been paid.
So if people want to reach us right now, let's give them our number. Here is the number, 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077. And please note that we are live streaming right now on our Facebook pages, so you can actually post a message there so that we can read your message right now. So meanwhile, Merry Christmas.
Onguka hamawadiwa nasi, tadauti munge mchiti fonera, muchikwazisa hamba nesha mwari, mchitu zauti pa Christmas hapa murukuenda kupi mne muruku basaere, chero kwa muri, mungawe muruku South Africa, ku Afghanistan, ku DRC, Botswana, Mozambique, kwese iko makasunungu kakuti munge mchiti fonera, tinenge tichinzwa mimanzi, chikwazisa hama nesha mwari, Egypt.
Ye, lingali chona njanlapeli kona kunanga poke yimakaya. Tina hapa siya pila sivini. So lamta njake kutoka nge kisimusi. Mfunu li kalela ngiti kisimusi kona hapa la pelikona. So kumeleli ntumezele ila kupela. So mba li kalele. Andi kisimusi veli hamba njano. Sipinde futi le New Year, sipinde siti libe le New Year enche kakulu ku 2017. Singa zutuza li letelani kuta silifisela kwenko kuhle. So ke okwa manje, esikela likuwenze kuti listumezele imdaezele yenu kumbe lisifonele kuna manje ku 001-202-619-2077. Likangele futhi lokuthi senza lokuthiwa live streaming kuma Facebook ethu VOA Studio 7, VOA Shona le VOA Ndebele. Ye, tisilandele khonapho ke faka umlayezelo wakho sixoxene asichoveke mfowethu.
Of course, meanwhile let's have some music, Gibbs.
Yes, sizacela ke music nxa kulo music is chake mfowethu sponti kuthwala. Yeah, Africa pambanani sibili mu Cookspan lapho yaisha sibili to Africa come together, you know.
So very important, yeah, very important message of unity.
Yeah, it's got cool this time it can't say careful. Like smooth. Yes, labo sebesithubenzeleke umlayizelo oqala ngo talents moyo uti ngibulisa amajida ami asegoli uThemba lo Nathaniel. Ingoma ngicela uthikete. Uzomthika uthikete boy. So uthikete that job 14 minutes.
Na demo.
Something as bone. Uzobuya ke umthulisi Dube yebo umthembo uThemba lapho khona khona ngapho. Uthi ngiqala ngani basakazi ngiyalibingelela. So ubingelela thina. So bese sithi ke bese ngisiya ke ekhaya eMatopo. Ngibingelela izihlobo zami zonke labazali bami esigabeni sasemajayimbe. Yimi umthulisi Dayisaka Dube. Ingoma ngicela indolane sounds. So uyayithanda indolane sibili. Sizobuya njalo lo Ishmael Moyo uthi ngibonga kini lonke ke basakazi. Ngibona ngazani liyenza kuhle khona ngapha ku Studio 7. It's actually praising us saying we're doing a good job. So yeah, kunjalo ke ama messages wona love wethu.
Onguka hama wadiwa makasu nunguka kuti iko zvino ndomukana wenyu munge muchitifonera muchikwazisa hama reshamwarine kutudza kuti munenge muri kupi pazoro rekisimusi. Namba dzedu semazuva ose 001-202-619-2077. Tifonerei namba dzedu zvakare 001-202-619-2077.
Gibbs. Yeah, this phone is going to manage. This phone is going to manage. Singers to manage. We are going to manage. We are going to manage. Something I think. We are going to manage. Yeah, so we are going to put a message. We are going to talk to John. Yeah, John, you think it's a Kwanda? You're going to be a lonke. Kunangapo. Yes, I'm going to be John. Kunangapo. We're Kwanda. Ngazithunga bonke kwanda kona lapho kubise machecheni kumbe pass kona le kwanda reserve kumbe manama kumbe ngapi ikafuse kumbe you know indawo zinyenge kona lapho ke kwanda siyakubingelela lawe kona lapho siyabonga solo bani kona
singethe nemuthereri our very first caller ndiva Matanga makadi va Matanga nhari ya va Matanga inenge yabva yati netse yasi va thereri nare dzinombonetsa pano neapo asi musarase mbereko nekufirwa rambai muchiedza kunge muchitifonera kuti munge muchitaura nesu nekwazawo hama neshamwari Gibbs.
Yebo kambeke lingakhohlwa sibili kuti sisonge kona pa lamhlanje sikhuluma ngeChristmas phela blessing. ChristMas kudala wawuthengelwa ibrugwe nje elikhakhe elimfitshane kumbe le yembe yangkhona kodwa ayine sibili umqolo uthi cha cha uyabona. So kadesa ngazi ukuthi
kuzora Vaseline which
he paid. Yeah, I Vaseline the papa. Then ekuseni kwangkhona khona lapho. Xa kuna TT. Shine comic was 5. Is a D. Tiya ngkhona jileyo yabona. So ngazi ukuthi lokho kuseziwe kuba kuseziwe. Asazi khona lapho boy.
We need well. Let's have some more music games.
Takangodaro. Takazwara takangodaro. Atirege. Kuita Pavanorarana 6, Isusu tinorarana 10, Pavano tagwa kumba, Isusu adirare patieni, Pavano famba neputi, Isusu tinofamba na Jesu. Tagangodaro, tagazwaro, tagangodaro, atiregeri, kuita muwegeri. Tagangodaro, tagazwaro, tagangodaro, atiregeri, kuita muwegeri. Vegeto rangu dairai, mageto yuzi dairai, achipe chakasia, kwedu kwa chino siva. Atinongo mira mira, atichito daizira. Tagango daro, tagazwaro, tagango daro, atiregeri, kuita muwegeri. Tagango daro, tagazwaro, tagango daro, atiregeri, kuita muwegeri. Tino ziro vanguma, kunyangwe tirisa papeni. Pavano rara na 6, Isuzu tinorara na 10, Pavano tagwa kumba, Isuzu.
isusu adirare pajeni pavano famba nekuti isusu tinofamba na Jesu takangodaro takazvarwa takangodaro hatirege kuita muwegetu takangodaro
kambo ako Gibbs kubva kuna killer T kanonzi takangodaro kubva pana vemugeta
yeah
you know that they will never change
kamba mesitungiza kumbe mbare lapano yabona
yes yakokova
emagwegwe yabona ndinaza kurira magwegwe kuti ngesikhathi sechristmas yawaza senza place
yeah
wakhipa iradio yangini ufake emnyango
yeah
kwesivuli kumba kumba lapano
yeah
umunye abevumile lakhe ngalobuye ninge ndishaya ingoma zenu ye ndikompite umnandi phela kudala you never used to do that
oh we used to
sezviri
kutaurwa na Gibbs apo ateereri kuti munhu wese anoburitsa radio yake panze muchirova ndomazuva airova vana dindindi full time vana skuza
yeah osolomon skuza vanoli
yeah vana maji uchiburitsa speaker yako panze apa motanga kurova ngoma sengoma
kiti tende futi lizikangire phezulu
ayo tende futi yanga iri vanhu vane mari kaaitakarwa sandak
yavibhobokile pambili ngayo
kana kuti kunengoile tsoka lekusina bvudzi
tachakabeba ya kudyala
onguva tereri makasununguka kuti munge muchifona kuti tinge tichitaura nezve Kisimusi hongu namba dziri kuti netsei asi musaore moyo dzaya kuti fonera pa 001 202 619 2077 tinodzokorora zvakare 202 619 2077 ndo namba dzekufona mungava pa Bite Bridge Border Post apo muchienda kumba Injiva
Injiva zvikona ngale pela zi se Bite Bridge kadzi ziyapa beka uzomara mara sembuyile yabo so nxa kubo injiva so kumele kuhlonitshwe la yini aso zipho kuwedele injiva iyakona uyabona so bahlonitshwe injiva ingase zibuyele eziningi nasi igarage problem ziyaphelelwa imali uyabona nxa seziphelelwe imali ezinye uzothiwa nyokibela ngomso kodwa uzayibona 3 weeks lokhu ikona ye ndingaqeda imali phela khona ngapho ke injiva madoda ngaqeda imali ikhumbuleke ukuthi iyabuyela futhi yegoli yeshayi pick na fojolo kunjalo ba
yeah hoku
yeah
kala badzokera kwete kuti bozo kocha kocha bari yeso kangalo kuti unda bari kuzokera ibasi
wow wala wodi bara yabuyela
wala kudzokera wa kuti atira mari yebasi hoku hapa wadiwa nasi tuda kuti ticket chitandara nemi tichiridza mumhanzi nhari dziri kuti netsei netsei asi musaore moyo vatereri rambai zvenyu muchiedza pane vamwe vaiedza tina vamugarate makadi vamugarate aiwa tiripo muri kupi muri kupi muri kupi
ndiri kuma tondera wesi kwachihota
Oh pachihota apa. Ah pa marondi rakando pa marine pangwa.
Kurira.
Handiti saka tiudzei tinzwe kuti zvakamira sei pa zoro rekisimusi.
Wadziwa zvikurusa nekuti hatitatambotamba Christmas yakaita panika cheiyoyi kubva kukura kwangu kwese kwandakaita damunhu apa achitero handina kumbozoona zvakafanana nezvegore rino mari yacho chaive kuti tiibate tiri kutadza kuibata mashops zvinhu zviriko ikuti tiwane mari yekuenda kunotenga zvinhu kumashops hatina chaiwa kuti toita sei neupenyu hwakaita panika cheiyoyi
Saka chiri kuita kuti mari ishaika pakuti manga musati mabhadharwa here kana kuti mari haiko kumabhengi.
Mari yacho kana ukaenda kunotora mari yacho hairi kukwana kuti utende.
Saka zvataa chimbotaura na Gibbs zviya zvekuti radio dzinombobudiswa panze vanhu vachikwenya pasa apa zvinenge zvisina kumira mushi.
Mene kuti zvichaitika here asi nokuti zvizvi tinotiziva kuti kuma shopping centers edu bva 4 days kana kuti a week before Christmas azara vanhu but yezvinezvi ukaenda panenge pasiri pashopping center hakuna zviri kuratidza kuti vanhu havana chavainacho
Saka mune mhuri yakakura zvakadi.
Mhuri yezvinezvi handichina, mhuri yangu yese yati kurei vari vakuzvionera zvavo. Ndinongori inini nadzimai vangu.
O, saka hapana vakamboyawo kumusha here kuhoridha?
Zvekuti kutiwa nechekudya hatina.
Saka pavana venyu hapana akauya here kuholidhe?
Vana nezvinezvi kuti vana vanyatsoti kuholidhe kanenge kari kashoma nekuti ivo vari kutotambura kuti vawane mari.
Saka chanetsa inyaya yeupfumi isina kumira zvakanaka.
Hauna kumira zvakanaka, handisikuziva kuti zvinagadziriswe sei ende tione kuti vanhu vasi vanenge vachishandisa sei. So kana vachitaura pamaredhi vanenge vachitaura kuti zvinhu zvakamira zvakanaka. Tiri kutikonzeresa kuti zvidai sanction, but isi tiri kunyatsoziva kuti matagetedi ndo ari ikoko vanhu vakatagetwa ivavo. Tinoti nyika yese nekuti zvinhu zvende zvichipinda as vakarambidza kuti zvinhu zvekusouth africa zvipinde muno kungopinda vachiva tizvobetsera vamwe vanhu vachitengeswa nemapurizi akanaka.
Saka hongu zvinhu zvakaoma hazvo, asi imimi chicha muchaita pachristmas? Muchaurayawo huku here kana kuti kungogara henyu?
Hangu ndinekanhingikirika kakati o tinogona kupfuya maroad runner. Anochimbotomboti wanze zvakanyanya, saka ndo zvatinotoita izvozvo zvekuti tichatobatawo chiroad runner toita sei. Hati tifariro kuti kana tasvika pakadai togonotengawoko mabhurela anenge achipfuyiwa nevamwe roo road runner yedu.
Asi kamaroad runner ndo anenge ari health aya vamugaradhi.
Vamwe vanotoada chaizvo maroad runner, but ivovo kana tikwanisa kuvachengeta nekuti totogochengeta nosvika kuma78. Anenge akutokuti anotenda akutokuri vhikira akutokubhowa kuti urambe uchingodya road runner.
Haiwa, asi ndo anokurudzirwa ayayo kuti mudye henyu.
Kurudzirwa anokurudzirwa kaasiwo nenge uchidawo chimwe chavo china.
Ichokwadi, ichokwadi. Aiwa, tinotenda zvikuru. Ko, saka adzimai havasi padyo here kuti vataurewo vakwazise vamwe?
Havaripo.
Oraiti, tipei titaure navo.
Mazadiko.
Aiwa, tiripo. Kuri sei kwachiota?
Kwachiota kuri raiti hako, asi kwakaoma.
Kuri kunaya here? Mvura iriko here?
Naya.
Kuri kunaya?
Yakagumane andi.
Okay. Saka mungade here kumhoresa vairi vatatu?
Vasa vari kubhulawayo. Maipopopo zvikuru vavo nehanzvadzi dzangu Temba naGilbert atogara.
Haiwa, tinoti
kuti varora vangu vese.
Haiwa, kana vakateerera tinofunga
andafara nhasi kutaura mustudio 7.
Muudze baba kuti pese pamunenge vambofonawo munoti neniwo ndoda kutaura, pane chirongwa chemadzimai chemusi wechitatu, munokwanisa kufona ipapo.
Aiti.
Aiwa, tinotenda zvikuru, muve nekrismasi yakanaka.
Aiti.
Tatenda zvikuru. Gibbs, that's the lovely Mugarete family there in Marondera. They are saying, you know, it's very difficult for them this year because of the economic problems, but you know, they are rearing you know, the road runners, those chickens. So they are saying that they will slaughter one of those for Christmas, but their wish, you know, is to try a different dish, but unfortunately you know, they cannot because things are not okay. And they are saying they've heard the government saying it's because of targeted sanctions, but they are saying no, they don't think it's the issue of targeted sanctions. And you also heard from and the wife there talking to us, saying she's very excited to be on air.
Very exciting indeed.
Indeed, yes. Gibbs.
So we had Simba on the line, but I'm told Simba's phone is actually cut. So let's play a bit of music and, you know, and be merry. It's time for Christmas, man. Yes, I think the music is coming anytime from now.
Njani balaleli igama lami ngo Chris Gande ngilifisela ikhisimusi enhle lomnyaka omutsha omuhle.
Ndini Jonga Kandemiri ndiri ku Studio 7 ku Washington DC NTT muwe nezoro rakanaka rekhisimusi negoredza.
Some Christmas greetings there from Jonga and Chris. We'll give you more greetings from, you know, everyone here at Studio 7. Gibbs.
Yeah, hello, kati Chris Gande, hello, Jonga Kandemiri. But Christmas enhle, balqalele kona ngali kunapa liba khumbule phela. As time music mbijana sizwe ukuthi singathini ke sicela music producer wethu sebonile.
Christmas time is here.
Ikamalame ngo Gibbs Dube ngilifisela ikhisimusi enhle njalo lomnyaka omutsha olenjabulo.
Fun for all that children call their
friends. Ingali njani balaleli igama lami ngo Chris Gande ngilifisela ikhisimusi enhle lomnyaka omutsha omuhle.
Christmas time is here.
Makadi vatereri ve Studio 7 uyeje vanoti wona pa Facebook page leyo VOA Shona. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri kuno ku Voice of America ku Studio 7 mu Washington DC ndichiti muve nezororo rekhisimusi ne New Year rakanaka.
Snowflakes in the air.
Jonga Kandemiri ndiri ku Studio 7 ku Washington DC NTT muwe nezoro rakanaka rekhisimusi negoredza.
Vana vachivhanga kuenda.
Honguka tinoramba tichisimbisa kuti muve neChristmas negoredza zvakanaka, asi Gibbs chinowanzonetsa nguva inoyi inyaya yevanhu vanotyaira motokari vakadhakwa njodzi mumugwagwa. Ningirikiri marodzi emuZimbabwe anenge asina kumira zvakanaka. Hongu vanhu vanenge vachitaura mafanisi paWhatsapp apa ndakaona mwachitanzi message from Zimra. Musa drive makadhakwa nekuti nemapotos arikwaya munogona kuzorasa doro. Aiwa mafanisi iwayo haadiwe nekuti zvakakosha kuti kana munhu achinge adhakwa orara. Usa drive motikari usatyaire. Uye kana vanhu vachityairawo motikari vanofanira kusunga mabhande aya mabelts. They should back up nekuti ukasadaro kazhinji pakaitika njodzi unofa. Nekudaro hatidi kuti tirasikirwe neupenyu pamazororo yaya nekuti ndopanowanzofa vanhu vakawanda. Nekudaro vanhu vanofanira kuti vange vagara vakangwarira mugwagwa umu voregedza kufamba usiku, nekuti dzimwe nguva tombonzwa nyaya dzekuti mombe madhongi zviri murodhi wozopedzisirawo kuti wodhuma mombe kana dhongi. Saka zvakakosha kuti vanhu vafambe kuchiri kuchena. Kana munhu waneta uchityaira wopaka motikari yako pari safe kusvika wakwanisa kutyaira zvakare. Gibbs,
ufanga kuhleke blessing lapha ke lingadakwa livezelelichayela izimota vakiti kuyalimaza konoko. So into enhle nje lingayenza kuphela ikuthi nxa ungani subudlile utshayigula walitshayigula lakho lelotshwala phakathi, thatha imota ufake endleleni, celeni kwendlela khonale uzibhakhele imota yakho ubesujumeka mbijana, ungeze suqinileke sungake uqhubeka ke usiya lapho yakhona. Kodwa kwamanje sibili kungana abantu abanengi sibili zokuthiwa ke hayi mina ngichayela mnandi nxa sengithe ka nokuthi ka konkona akutsho lutho ukudakwa konkona yikho bulala abantu blessing so lingadakwa licheke konke okudakayo umuntu ufake eceleni so ke likhumbule lenkomo phela namabhalabhala konke ke okusendleleni kunengi sibili ongakulimaza kodwa kwesinye isikhathi isikhathi esiningi umuntu nguyophambanisayo so ngani kunjalo futhi
of course I have a message from Mr. Dan Moyo, the USA MDC chairperson, who says Merry Christmas and a happy prosperous 2017 to my MDC USA family and to all the Party of Excellence members in general. A shout out there to Mr. Moyo in Virginia, greeting members of his party. Ongo ama wadiwa tirakunzwa kuti munenge muchite ipa zororo rekisimusi nezororo regoreja makasununguka kuti munge muchiti fonera namba dzenhare Gibbs ndozi kuti netsei nekudaro vanhu vakawanda varatadza kufona asi rambai muchiedza namba dzedu zvakare 001-202-619 and 2077 namba dzacho zvakare 001-202-619-2077
Gibbs. Yes, silomlazelo lapho vela ku forget Arsenal Dopa. Sakubona ke baba. Lapho khona kona ngapha ke forget Arsenal Dopa. Uthi ke kithi kona ngapha Merry Christmas. Usiqalele ke sizakubona licebo lawe. Phela uthi ungaqalela umuntu kumele kube njalo. So lawe sithi Merry Christmas kona ngapha lapho khona forget Arsenal Dopa. Ungadina lokusasa. So ke ukhumbule ukuthi nxa usukona lapho okhona nxa unatha ke ungajayeli phela mfowethu nxa unganathi ke ayikho lokho lakho so ke sikufisela kodwa konke okuhle empilweni forget Arsenal Dopa sulobani khona
tinenge tinemwe muteereri I think ari ku South Africa wokundiva makotwa makadi
ndiva majokotwa
majokotwa
yes Joseph majokotwa
okay vamajokotwa mukoma Jose parisei pajoni apa
Barinani zvavo makadi weini?
Hai su tirinani zvemutowa kumwakaoma kumwe uri kumwakaoma kumwe munyoro. Ndozvineke zvakaita mutowa. Saka muri kupi chaizvo chaizvo kuJoburg? Muri kuJoburg muri kupi?
Yes yes ndiri muroad kuva kuNamibia ndikaenda kuCape Town ane truck drive.
Oh muri papi chaipo chaipo saka?
Yes ndichangopfuura panonzi paSpringbok kuJoburg kumuroad yekuenda kuCape Town.
Oh murodi yekuenda kuCape Town. Saka zviri kufamba sei? Munenge muchirova rogonyeti renyiri paChristmas here kana kuti muchamboita pazoro?
Rinenge richitosava Christmas vapo rinotakura zvikafu kafu zvatosapuraya vanhu vezvikafu ava. Saka rinenge richitosa nepaChristmas nepaChristmas.
Mune muchitakura chikafu chakaita sei apa mani?
Tinotakura machicheni iye zvinenge takatakura mumagrepsi.
Saka chicken nemagrapes zvinenge zvichibva kupi Namibia zvichienda kuSouth Africa
no? Mafish zvinodonda mafiriji.
Saka zvinenge zvichifamba sei apa? Zvamune muchiendesa kuSouth Africa ndezvipi zvamunobva nazvo kuNamibia ndezvipi?
Namibia tinowanzobva nefish nemagrapes. South Africa tinobva nenyama nema-ice cream anenge achienda kana kuNamibia nemikaka.
Saka business riri kufamba haro?
Ndiri kuita zvona.
Handiti ka aiwa zvinokudzwa. Saka pane vamukadiwo kumhoresa here hama neshamwari?
Ndinoda kumhoresawo mhuri yangu iri kuZimbabwe. Eta ana mai majokotwa nevana vese.
Kwana Sawira.
Halo.
Kwana Sawira wenyu.
Havana Sawira ndinovakwasiwa ari mumuroad imomo. Ya, ndinovakwasiwa chaizvo. Vave nezororo rakanaka paChristmas apa.
Makatumira here mai majokotwa zvinhu zveChristmas?
ZveChristmas zvakatoenda kudhara.
Handiti kayo.
Zvakatoenda kare, havatori sefa.
Aiwa tinotenda zvikuru vamajokotwa tichiti mungwarire kutyaira pamugwagwa apa mufambe zvakanaka nekuti tinoda kuti tinge tiine zvakare gore rinouya here.
Tinotenda
zvikuru. Yes, Mr. Majokotwa there is a truck driver. Drives from South Africa to Namibia. And of course, you'll be working, you know, nothing paid in that, because many in Zimbabwe are saying they are not employed.
Yes.
So he says he'll be working over these holidays, but he seems to be okay with it. Gibbs.
Yes, let's have a bit of music before we read some of the messages that we're getting right now. Let's have the music and yes.
Mama suru uyo anotemba ondo ukashupana naye munosisana kwacheka makumbu Tina mukoma noti mama simbi uyo anotemba ondo ukadena inini kunotombedzerana Padiki padika minamborisi kwanzi Ashupana nevangwe Aiwa mukoma mazuru zinoda kuwa Neka kubaka dika patole borisi kwanzi Arovana nevangwe Aiwa mukoma mazuru zinoda kuwa Kuru chipeta muswe kuti Madiki vakuje Ukango narumu kwa maipa Kwa pinga machena Kuru chipeta muswe kuti Madiki vakuje Ukango narumu kwa maipa Kwa pinga machena Ngoromera abo anochova maoko aiwa mukoma chokwadi yakusuva siva Kariko vatete vakatonga tonga kasi vachichova karati ivava mukoma chokwadi yakusuva siva
Rikaiti mboyedza kuenda kune mwe mutereri Gibbs vanenge vanzi vasiroti makadi
makadi wa jonga kandimiri
ndimukoma blessing mukoma jonga vanenge varipo chitatu chega chega
oh naika
zviri kufamba hazvo
kufamba zvo joni dza mwana wamai
muri kupi imimi
Enini ndiri kubudiriro 5B muharare.
Oh, pabudaza apa pari sei?
Ah, pabudazi pari nani hapo asi dambudziko riripo ndekuti hatina mabasa.
Mabasa hakuna.
Hakuna takangogara kudai so mudzimba.
Mhm. Asi maimboshanda kupi imimi?
Ndaimboshanda hangu kambani inonzi Koko.
Oh, Koko muko.
Ehe.
Ichiri kushanda here koko mukana kuti yakatovhara zvachose.
No, ichiri kushanda hayo but yapindwa uno uri zvakare.
Hazvina kumira mushi.
Ya, hazvina kumira makaya.
Mhm. Saka apa makurarama nei manje apa? Basi road.
Apa zvazve kunonga nonga kudai zvingojoinda newaya kuti pamwe zvingangoita mazuva anotevera aya kudai zvinhu zvikafamba zvakanaka munyaya dzemavhoti
ndo zvamangoimba nazvo kuti pada pakauya zvimwe zvitsva zvinogona kuita zvinhu zvakanaka
ya totarira kudaro sekuti musiki ndiye anoziva kuti tichikubva kupi tichikuenda kupi
Hello, Vasirot.
Ndatini. Ndikumbira kukwazisa mhuri yangu.
Taurai zvenyu, ndanana.
Ndine mwana komana anzwa neva. Anozouya kudai. Anotera shamiso. Anotera anenzwa antira rasboni ya Cyrus.
Saka.
Amene mimi makadi ikoko. Makadi ikoko.
Kuri nani hako? Asi saka muri kuvarongera zvipi pa Christmas ya?
Mwana wa mai tangoti tikangodya sadza zvatovharana ipapa.
Hapana chekufarira.
Hapana chekufarira nekuti tikati tingafara hedu ndingakunyeperei kuti handina kana chinhu muumwe mangu.
Aiwa ndo. Taura henyu.
Hello. Ndandakanganwa mudzimai wangu ka mai antira anitwa Jane.
Mungakanganwa adzimai here?
Nekuti neziva kana muhomo musina chinhu hauzonyatsa kufunga zvakanaka.
Aiwa ichokwadi. Asi vari padhuze here ivo?
No, vakatravhera vakaenda pagwero apo.
Okay, ndofunga vakateerera. Dai vanga vari padhuze tavativa mhoreso hama neshamwari.
Hamino pangangouya mwana handiari mudhuze mangu.
Ane makore mangani?
Ane 14 years.
Anonzi anuyu?
Ndiye achibona acho anoenzwa antira Cyrus.
Cyrus? Antsila Cyrus. Alright, ngauya ake.
Zvakanaka.
Okay. Hello.
Hello.
Zviri sei?
Muri raiti.
Aiwa, tiri nani. Uri kuita grade ani kana kuti form ani?
Form 2.
Uri kuita form 2? Okay, pane shamwari dzako here dzaunoda kumhoresa dzekuchikoro?
Dziripo.
Taura tinzwe.
Ndoda kumhoresa shamwari yangu inonzi Varaidzo Mhembire iri kusouth Africa. Neimwe inonzi Chandra Fore inogara kuwadzana 3.
Ndivavo chete?
Ndo chete vapera.
Aiwa, tinotenda zvikuru tichiti uve neChristmas yakanaka negoredzva.
Aiwa, ndokuzwa kana nemi uve neChristmas yakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Thank you so much.
Alright.
Thank you so much, Gibbs. You head there from.
Hello.
Tinotenda zvikuru.
Mundi ndoka riuka macheswa.
Oh, macheswa. Alright, tichakutsvagirai kuti tinokapfekera papi. Tozonzwa macheswa tikasaridza nhasi. Tinoedza kuridza musoemandi.
Naika. Zvakanaka maita basi.
Aiwa, tinotenda zvikuru.
Mune Christmas yakanakisa.
Aiwa, nemiwo.
Zvakanaka.
Tinotenda. Of course, that's the Strati family in Budiriro. Of course, like most Zimbabweans, the fact that there you heard is saying that he's not employed and that is dampened his Christmas spirit and is hoping that you know the elections are coming in 2018. He hopes maybe a new government will be able to create employment because as it is, well, all is not well, Gibbs.
Yeah, all is not well in Zimbabwe. And I think we can have a bit of music again and let's roll it and get that kind of music. Let's have the music.
Zimbabwe ne Tanzania tiri kufamba mamaya iswa diamond ashidaira
na diamond diamond
wasabe tani ukazunza masabatira watora mari
oh my mama
tani no mira ni we apandi ani
damuga kunge njanji inini handi jagoni kusauma moyo kunge njanji aha tali tudamuga kunge njanji inini handi jagoni kusauma moyo kunge njanji tali ugasunza masubatira watora mari
oh my mama
oh tali
yeah
ana mira mira ndewe yabanji ani
Sikitikitai, napata macho na kiona Yeni ni usipitai, wakati kwako nafona Napenzi sisuruani, semeki chanwa taishona Dio chonde tafadhali, sinyeke mibai kanchoma Wakaja wa magari, na nyumba za kifari Wakalamba asali, kanyaja doro Wepaja mikidali, chipsi kachumbali Kwanini sa ugali Si jazwa diforo
Tendelera
Waka mwaka pesa kisa kuyo
Stimu kira
Waka mwaka pesa kisa kuyo
Tumano pisa chami
Waka mwaka pesa kisa kuyo
Tendelera
Waka mwaka pesa kisa kuyo
Iko zvino regati mboedze kuenda kune mumwe mutereri vazhou vari kuBotswana uko makadi vazhou
Tofara mwana babangu makadiko
Hai su tiri kenge kesto kuBotswana muri kupi chaiko
Ah kuBotswana ndiri ku Tokweni
Tokweni tekupo
Kana tiri mugate takuyambuka tiri munzira inoenda ku South Africa tine kuBotswana kwedi I location
ye Tokweni. Ah, okay, okay. Aiwa. Ta fara tango jaira Gaborone kana Francis Town jete handi.
Gaborone,
eh? Gaborone.
Yeah.
Okay. You know the Gaborone ndizvo?
Eh, Gaborone.
Okay, okay. Aiwa. Nda taura pachikaranga. Saka
ndo chokwani.
Right. Zvakamira sei pa Christmas?
Christmas and this is one of the bang. This is also the reporters at no guy shira that up and I send this also.
And now James Chumumba and there are ambes and happy one. I send no gamchi.
Ah, how when I am in here when I see the Christian, don't you quite say Saka Kwan Zakadar?
Mhm. Saka,
yeah,
Murkuronga with a zippy for Christmas.
Chekutanga ndoda kuti zvangu chakakosha chaicho kuti zvangu ndi kumbiro mukana wokungotaura chandiri kuda chachiri mwana mangu nechichichi ndiri kuda kukwazisa vashamarari vegabedzi vepa studio 7 ana Gipsy tungamiri ngomo vana blessing nevamukumeshena vashoma vabedzi vana jonga si vashamarari bedzi ava vepa studio 7 ndichiti ha neniwo ndakadzidza chinhu chimwe chete ndo zvandiri kuda kuti nditaure izvozvo pamasevenzere enyu imimi madzikoma angu hama dzangu nesu mataurire enyu kwatiri isusu munozaka isusu vanhu tinombotaura dzimwe nguva nehasha uya ataura zvandisingati asi imimi rurimi rwenyu rwakaparwa naKristu mani munoziva ndakakubva chivamba kuteerera chirongwa ndicho chibedi chandakwanisa wangu kungobata pamataurire enyu matauriro enyu kuti rurimi rwenyu rwakaparwa naKristu chete chete izvozvo chechipiri ndoda kuti ndinokumbira munhu waKristu ndinokumbira mwana babangu mudzose nyaya iyaya yandakanzwa iri kutaurwa yekunzi masangano eapostori vanodaidai vanozvarira vana maiko rit vanororesa vanhu mumboidzosa pachirongwa ndimboitaura dai zvikakona kuti ndikwanise kukwana mukana wekuzotaura ya ndo zvandiri kuda kungotaura izvozvo mwana bangu
imi munopinda chechi yacho here
No, right. Ndikupindire munhu waMwari. Ini handipindi chechi. Ndave muna Kristu mwana wababangu. Masangano aya ndichimwe maonero angu. Ndichimwe chandaona chatiri kurasika nacho, tiri kuraswa nezvinhu zvisingarasi. Madoctrine edu vanhu ndosaka wanzwa kuti dene zvaigona Mwari vakabatsira mukamudzisa kuti taurai ndiani wakarodza mwana umwe munhu. Zviri kurwadza tati kuti inini ndadzikanguruve iwo tadza kuenda kudenga iwo usina kudzikanguruve. Ndiya mudzose nyaya ndingatorera vamwe nguva mwana wababangu. bangu ndino kumbira ndo zvandada hangu izvozobedzi munhu waKristu.
Aiwa pane chimwe chirongwa chatinotaura nyaya dzakadai sochiritwa naJonga chinonzi kupenyu wedu. Saka tichataura naye kuti amboedza kukufonerai. Asi pane vamwe here vamuri kuda kumhoresa hama neshamwari? Kunze kwedu isu veStudio 7 tinofara neku tikwazisa kwamaita.
Anu handina ndinoda ivava vangu ivava ndakwazisa ndovandura. Ai ai waizvozvo akwana mwana babangu. Ndikasanganisa sanganisa kwaziso yangu nezvandiisa mukuvakwazisa ndienda toka haizvozvi munhu waKristu zvakakwana mwana babangu.
Ndikaziyane
mombe kakunorebwa inofamba ndikazoumba yangu ndobva ndanoenda nayo kumaketi ndichitai kukumira zvatosiyana. Ini vangu vandada nevanhu, that is my choice, ndofevha yangu, that is my election.
Aiwa tinotenda zvikuru vazhou, tichaedza kuti tikufonerei titaure nyaya dzamuri kusimudza idzi.
Muve
nekisimusi yakanaka, Mwari achikuchengetai.
Ichokwadi chocho muna shaha, ndatenda mwana babangu.
Tinotenda zvikuru. That there is Mr. Joe in Botswana. Of course, he says, you know, to all studio 7 presenters, and of course everyone, those behind the scenes, you are doing an excellent job. He says the news is also balanced. That's what he admires about the news.
Excellent.
And of course, there's a story that he wants us to talk about. That is the issue of child marriages. I think we'll reach him and, you know, so that he can express his views. Gibbs.
Wonderful. I think we can have music once more. Blessing. Yeah, let's have the music. Bambanani ma Africa sibili yakutazwa kakhulu ukuthi libambane okuzwayo kuna ngapho lapha likhona. Yelo ke Cooksman, siyakubonga kakhulu ke Cooksman lapho khona kuna ngapho. Ye ngilemlayizelo lapho ke evele abantu abanengi. Blessing nzabala nje emthathu, one of them ivela ku Best Piri. Best Piri says Merry Christmas to my family and friends and all at Studio 7. Thank you so much for that, Best Piri. And then I've got another message from Nyota Nicholas, who writes, some people are going to spend their Christmas at banks because of lack of money. So we hear you, Nicholas, there. Then I've got another message from Polite Kwakuba Maposa. Otikona, Merry Christmas, Basagazi. Nagubalan Delive Wonke, Abe Studio 7. Pilani Nkosi Mazimba, Sikipeni Mungameli Mkabe, 2018, Eskulgen, Sola Pukhtanga Nisilofaga, Logoti Visuso Sake Queen. Yes, I was a cool and have a polite Kwakuba Maposa, want to look Sasa, Latin Upper City Merry, Merry Christmas poet. So I think it's a single forever.
Onguka, Hama, Diva, Tiruku, Taura, Taka, Birra Kushka, Kuzvari, Kismusi, Nemuswe, Shondo, Tozo, and Azuku Goreja, Vajin Zimbabwe, Ma Kambananga Katova, Rabakum, end up
inking
a Zoro Gibbs.
Yeah, inking a good
idea. I see Sekutora Kwatamboita, Vanum Nufanauti, Munge, Muchinguarila, Pam Gagua, Paneguti, Dongwa Inuanzo, Itika, Jodzi, Boto.
Yeah.
Zvibagera.
Yeah, yeah.
Ah, taramba. Yeah.
Ah, loko no. Kuti zvibagera no. Zvibagera ngokudala loko yazi. Mina labantu bezikholisele please. Bazi nyama. Uyabona ngesikhathi seChristmas nqa kungavuya izethekele. Kule inkalathe equdile lana. Ndijonge ngesishona, right? Uyabona egumeni lapha nqa suli gijimisa zwe.
Yeah.
Ijonge lena ngeni go. Uyabona? So lapha lithezi khona uhamba kubi ngena thangweni. You know? So kunjalo ke
bhuti. Yeah, tike china kuti vanhu vakugarawo bachi kudzawo nekugochanya membudzi. Asi
zvibagera no.
Ah, zvibagera tinenge taramba of course. Nah. Let's have some music gifts.
piri mai wo.
Yes, so slow message la page. Even our email that cheer chicks, uti typing error. So as uti ubu type ari gola page. Email da. Kora se was uti busiti. Busiti. Happy Christmas. Kube Merry Christmas. Now we kora ngapo email da. Merry Christmas. Se wakul. Yes, so we mnumza.
Ah, hoguka hama wadiwa. Tinege tichitandara tichiridzari zamanzi. Tichikurudzira kuti musa chikaire makadhakwa pazore rekisimusi iri tinenge tichikudai zvakare kuti mudzoke mugore rino yagibs
yes chaike ingoma yesibiri lei ivhela kuiyasa yazi yazi
let's
have the music music manje manje more music more music
Mama ne mama suru uyo anotemba ondo ukashupana naye munosisana kwacheka mapungu Tina mukoma noti mama simbi uyo anotemba ondo ukadena inini kunotombezerana Padiki padika pina mborisi kwanzi Ashupana nevangwe Aiwa mukoma mazuru zinoda kuwa Ne kangu bakadika patone polisi kwanzi arova ndane vangwe aiwa mukoma masuru tinoda kukwa kuda kuru chipeta muspe kuti bandiki vakutye ukangodaro mukoma ipapo wapinda machena Kuru chipeta muspe kuti Madiki vakuche Ukango darumu koma ipapo wapinda machena Ngoromera havo vanochova maoko aiwa mukoma chokwadi yamusuva siva
Kambo katsva kogibs kubva kuna Suleiman kanonzi Mamonya Suleiman Chimbetu akachata iwo mazuva apera tinoti makorokoto kuna Suleiman Chimbetu kuchata kwaakaita nasi se kutaura kwa
Christmas
tiri kutaura nezve Christmas ne ma ne goredzva asi vakawanda vatiri kutaura navo vari kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka
inqabanqoze
zvakaita manyama amire nerongo
handi yabona kuva kudhala rokanisa sikweza blessing ekuseni nga kule sinkwa so bread tate ima slices ave ngu 7
8
bose faka nipakati ofaka
moisa mu Spanda.
Yeah, that's right. Pakati kwezingo zvangona. Bata. Mamalede. Rose babali. Bata, mamalede. Bata, mamalede. Leso tela pansi lapana.
Yeah.
Shaiti yako le nemhlophe nke. Yabona.
Nemkaka.
Yeah. Shaukoli zvukchaze konyawa zvakubona ngai. Katesi sokuhlupa mfowethu.
Maskati kune kwini rice.
I rice le nemhlophe nke.
Le chike.
Yeah. Ingawela pasi kuti dopelo kana kuti kuona. Nasakula siqinile phe. Inhlabathi sasidla siginya. Kana lesi ungadli inhlabathi wena? Ah depends.
Mhm.
Yeah, kunjalo phe.
Okuka Gibbs I think tinenge taku swika kwa mvura ya cheka makumbo.
Now chicks sependwini. Email to Chia Chicks. We are going to Merry Christmas to you, Gibbs and Jonga and Blessing. From Dutchland. D-E-U-T-S. Dutchland, right? Where is that?
I don't know. Where is that?
Yeah, that's German. It looks Germanish, yeah. D-E-U. Well, yeah, maybe in German there. Thank you so much, email to Chia Chicks. Wish you a Merry Christmas as well, wherever you are there. We guess you are in Germany. So me and Blessing are not quite sure. You can actually tell us exactly where you are. But we think she's in Germany.
It must be.
Something like that.
Germany.
Yes.
Of course, we've come to the end of our program. We want to thank our viewers, our callers, and of course, our team behind the scenes, our engineers and producers. And from here at Studio 7, we want to say to you, Merry Christmas and, of course, a Happy New Year. I'm Blessing Zulu.
And I'm Gibbs Dube saying, Merry Christmas and a prosperous 2017. Good night, Zimbabwe.